This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tunosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 26 2015.
Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzakasungwa kwaRusape nechishanu dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoramba kutambira mubayiro wekuchengetedza runyararo kubva kusangano rekuChina.
Zimbabwe inopinda makwikwi e2016 Africa Nations Championships zvichitevera kukunda kwayakaita Lesotho.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzinonzi dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare remajor street kwaRusape zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa svondo rapera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzeMDC mbiri dzinotiva David Tekeshe, vano vemutevedzeri wemubati wehomwe muprovhinsi yeManicaland, pamwe nenhengo yeboka revechidiki mubato iri vaWillard Nyazorwe, nhasi vamiswa pamberi pedare raMajor Street kwaRusape vachipomerwa mhosva yekurova mapurisa pamwe nekuramba kusungwa. Muchuchisi wenyaya iyi vatiri vanhu muchikasira, vanonzi vaudza dare kuti vaviri ava vakarova mapurisa zvakaomarara ndokuramba kusungwa nechishanu svondo rapera mushure mekunge nhengo dzeMDCT dzakanga dzopembererwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwakanga kaitwa vatazviona, vanove vanoona nezvekurongwa kwemisangano kumaconi central avo vakanga vari muusungwa zvakare. Pachiitiko ichi pakasungwawo vatori venhau vatatu avo vakazoregedzwa vasina mhosva yavapomerwa. Gweta renhengo dzeMDCT idzi vataurai kupe avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 parunhare vari kwaRusape kuti vasungwa vaviri ava vanzi nemutongi wedare vashingirai mutiro vabhadhare mari inoita mazana maviri pamunhu sechibatiso.
Vangonzi vabhadhare $200 sechibatiso chete, hapana mamwe ma conditions aiswa nedare, like my reporting conditions. Imari yechibatiso chete yanzi nedare vabhadhare.
Vakupe vati vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi.
Vasungwa vari kuramba mhosva yavanga vachipomerwa mari vane zvikonzero zvakati kuti zvavari kuramba nazvo mhosva. Chimwe chacho ndechekuti vamwe vacho vaedza kuzvidzivirira mushure mekurohwa nemapurisa akati kuti anodarika iwo 20. Mumwe wacho anonzi David Tekesho, mumwe wacho ari kuti akarohwa nemapurisa anodarika 10. Saka mukuita kwose uku kwese kwavakaita kwaiva kuedza kuzvidzivirira kubva mukurohwa kukuru kwavaitwa nemapurisa.
Vaenderera mberi vachiti vasungwa vaviri ava vapinda mudare vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kurohwa kwavakaitwa nemapurisa akanga akapakatira zvombo zvekuti vatokumbira dare kuti vasungwa ava varapwe.
Hongu samusungwa wekutanga David Tekesha akakuvara zvakanyanya zvokuti aita chikumbiro chekuti aonekwe nachiremba semunhu akanga asati aonekwa nachiremba asaingovhenekwa nanamukoti chete. Akakuvara musoro ndo akanyanya neruoko, ruoko ro rwanga ruchiti zvimbi musoro, akatosungwa akaine bhandiji musoro wose. Saka asati anyatoziva kuti extend kana kuti kumakuvari racho aakaita akasvika papi semunhu asati avhenekwa nachiremba.
MDCT inoti yaida kuratidzira Marusape ichiti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusiya chigaro sezvo asisakwanise kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nemamwe matambudziko akatarisana nenyika zvakazokonzeresa kusungwa kwavamarima nevamwe vavo vaviri ava. Vamarima vanonzi vakasungwa mushure mekurohwa nemukuru mukuru wemapurisa Marusape Dispo Gwangwava. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaGwangwava sezvo aramba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi, asi bato iri rakatadza kuratidzira mushure mekunge mapurisa zvindikita vatungamiriri vebato iri kwaRusape pamwe nekumbochengetedza vatori venhavo vatatu avo vakazoregedzwa vasina mhosva yavapomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ini ndini Blessing Zulu. Shondo rino ndichange ndichikupai hurukuro nezanu PF uye mapato anopikisa nezvekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nasi tirikuita hurukuro namai Barbara Nyagomo vebato reProgressive Democrats of Zimbabwe. Mangwana tichakuunzirai hurukuro yedu navatendai biti avo vanotungamira bato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Vateereri musakanganwe kuteerera hurukuro dzedu idzi.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuramba kutambira mubayiro werunyararo weConfucius Peace Prize vaakanga vapiwa nesangano rekuChina reChina International Peace Studies Center. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti kunyange hazvo mubayiro uyu wanga wagara usina kukosha, vaMugabe vakaona kushoropodzwa kwavakaitwa nebato reMDCT pamwe nevamwe vana veZimbabwe vakanga vashamiswa nekuremekedzwa kwavo panguva iyo vari kutyora kodzero dzevanhu. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba vanonzi vakabuda mukupera kwesvondo vachiti vaMugabe vakanga vasiri kuzotambira mubayiro uyu, vachitiwo sangano reChina International Peace Studies Center raida kutsvaga mbiri nekuburikidza nezita ravaMugabe. Vamwe vakambopiwa mubayiro uyu nesangano iri vanoti va Fidel Castro vaitungamira Cuba nava Vladimir Putin vekuRussia vanonziwa havana kunotora mubayiro yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu avo vaive pamberi nebato ravo kushoropodza vaMugabe nemubayiro uyu.
Isu kuramba kwavakaita vaMugabe kutambira mubayiro uyu tinoona sekuti vakaona kutoropodzwa kwatakaita kuti zvasingakodzeri zvamuchose kuti mubayiro uyu wangonyuka wangobva kusingazikana kuti ndokupi, hauna zvaunoreva, hauna mutsigiro. Kana tichiverengawo tinokwenenzvera tichiwana kuti hurumende yeChina chai yakatoti ivo veConfucius Peace Prize vacho hatitombozivi nezvavo. Saka pandongoona sekuti vaMugabe nevamwe vanovaadvisa vangosvoda.
Sei muchidaro zvamuri kutaura izvozvo?
Tinodaro nokuti mazuva mashoma apfuura pane mamwe makurukota emuhurumende yavaMugabe vakafanana navasevhi akazikuere navasimon kayamoyo vakatobuda vachitaura muziredhiyo ndakavahwaini nenzee dzangu vachinyorwawo mapepa vachitembera kuti tinofara chaizvo kuti mukuru wedu apuwa chiprize chisina nematuro chose. Saka pandoona sokuti vakangozoona kuti vanhu vavapa prize matsotsi ava haina zvainoreva. Nobel Peace Prize inozikanwa pasi rino rose. Zvino ava vaita isusu tiri Chinese rival yeNobel Peace Prize, zvabuda pachena kuti chiprize chenhando chefeki.
Asi iko kumboremekedzwa kwakanga kwaitwa vaMugabe tisingatarise hedu sangano rakapa mubayiro kwakakosha zvakadii vaGutu?
Hazvina kana zvazvinoreva. Takatombotoropodza isu pazvakatanga kubuda mumapepa nawo nemudziredhiyo tichiti izvo zvinosvodedza izvi kuti munhu akaita savaMugabe vatinoziva kuti vakapiwa nyika yakanaka, ikonomi yakasimba zvokusimba zviya izvi muna 1980 ndokuivondonga necorruption, ndokuivondonga nokusagona kutonga neuchanyiriri, kusada kunzwa mashoko anobva kune vamwe, humbimbindoka kudzima ratasvika pachinhano chatiri ichi, nyika kiita mambembe, nyika ravarengenya. Zvanga zvisingakodzeri kuti chero zvazvo icho chiprize chiri chichibva kune organization inozikanwa Mugabe asiri munhu anokodzera zvachose chose kuti unganzi unopiwa Peace Prize, nokuti munhu wokutuka, munhu wehondo, munhu wehasha, akodzeri kupiwa prize inonzi nderenyararo.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutungamiri webato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe, amai Barbara Nyagomo, vanoti vari kumboshandira vari kuBritain parizvino kuitira kuti vakwanise kutsvagira nhengo dzebato ravo mari yekuti dzikwanise kukwikwidza musarudzo dzinenge dzichiitwa munyika. Asi vanoti vane urongwa hwekudzokera kumusha kuti vanyatsopinde mundimba nevamwe. Mukenderera mberi nehurukuro nevatungamiri vemapato anopikisa, tabata amai Nyagomo kuti tinzwe maoniro avo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Hatina kumvenge tiri vanhu vakadzidza kuvaka upfumi hwedu tichiisa mumatura tichitarisira zvemangwana. Mabridge atakaona aripo ndaripo, zvikoro zvatakaona zviripo nemafektari, hatisi vanhu munharaunda medu nemuZimbabwe vanokwanisa kuzviita iyo. Saka zvinhu zvakangopunzika for the last 30 years, zvinhu zvanga zvichingopunzika. Tasvika patiri, saka takufanira manje kuti tichikwanisa kunzwisisa kuti chinombonzi upfumi hwenyika chii, tikwanise kuvaka tega, tikwanise kugadzira zvinhu zvatinoshandisa everyday zvakaita sana sipo, mushonga wokugezesa mazino, pane kuti titenge kuBotswana. Isu ngative vanhu vanogadzirawo, vamwe vachitengesa, vamwe vachitengesa, ndiko kuti tipromote upfumi hwenyika.
Kuri kuti imi masarudzwa kuti mutungamire, zvii zvamunoita zvakasiyana nezvatiri kuona?
Tinenge takuda zvino kuti tichitanga kugadzira upfumi hwenyika tichibva manana sabhuku mune vanhu pasi apa tichikwira kumusoro kuti misha nemisha vange vachikwanisa kuzviriritira vane mari dzavo, tichienda kumusoro uku vachisapotwa kana kuti kudzidziswa kutumariwo nekupiwa direction. Ndizvo zvatinofanira kuita nekutiwo nyika yedu inge riri nyika yekuti vanoda kuita business nesu vakwanise kuuya pasina mutemo inodzivirira vanhu kuti vashande nesu.
Tichitarisawo kuti imi muri kunze kwenyika, hamuzooni here zvichikanganisa mabasa enyu ezvematongerwa enyika, nekuti vanhu vanoti ko tingatungamirwe sei nemunhu asitori muZimbabwe macho?
Vamwe vanogona kudaro, asi mamembers edu vanoziva kuti pandiri kunoku ndiri kusenza suku nesikati kuti maprojects edu atiri kuita muZimbabwe izvozvi nezvatiri kukarira kuti tinge tiripo macampaigns, mabielections, ndiko kuri kubva mari yacho. Asi ndinodaira kuti in 6 months time ndinofanira kungewo ndapasi ndichishandawo nevamwe ndiri mundima.
Muri kupindawo musarudzo dzemabielections, mungatudza kuti zvii zvamadzidza vamwe vari kuti igorere dzidzo?
Takadzidza kuti zvinofambiswa sei, nekuti kana uri kunze hauzive kuti system iyi inofamba sei. Takadzidza kuti unofanira kuenda kunonzi kunomination court, monyoresa, votarisa zvitupa zvenyu, votarisa voters roll kuti candidate yenyu iyi ichanzi yakwalify here kuti ive inokondestawo. Then takaitawo macampaigns edu tichiona mitemo inobvumidzwa nezvisingabvumidzwi. Saka zvakatibatsirawo kuti tizive kuti election inoitwa sei.
Makagadzirira here kushanda nevamwe mamwe mapato anopikisa?
Isu takasununguka kushanda nemamwe mapato anoisa vanhu pamberi, upenyu hwevanhu pamberi. Vanoziva kuti mapoliticians vashandi vevanhu. Toita tariro yeZimbabwe yese, kwete mapata anoita kuti mapoliticians ndo vanozviita vana mwari. Saka tikashanda tichinzi tiri kuchinja upenyu hwevanhu pamwe chete tine maideas akafanana, zvinoita kuti tisimbe nyika yedu ichinje, vanhu vadye vachiguta, tinofarira kushanda navo.
Mutungamiri webato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe, amai Barbara Nyagomo, vari parunare kuBritain. Kana muchida kuteerera hurukuro yedu yakareba panyaya iyi, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona, kanawo pawebsite yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mazana nemazana emhuri dzinobva kuSouth Korea nekuNorth Korea dzasangana nhasi kwenguva diki dzisati dzaonekana mushure mekuparadzaniswa kwemakore makumi matanhatu nehondo pamwe nekusawirirana kwenyika mbiri idzi. Vazhinji vemhuri mazana maviri nemakumi mashanu vekuSouth Korea vapinda muurongwa hwekusangana nemhuri dzavo muMount Kumgand muNorth Korea. Vazhinji vevanhu ava vasvima misodzi apo vanga vachionekana nehama dzavo, izvo zvinofungidzirwa kuti kuonekana kekupedzisira. Mhuri idzi dzakapedza mazuva matatu dziri paMount Kumgang, asi kusangana chaiko kwaitwa kwenguva pfupi pfupi uye zvaitwa vanhu ava vakachengetedzwa.
Kudya nyama dzakagadzirwa dzakaita seham, sausages, bacon nemahot dogs kunogona kukonzera chirwere chegomarara sekutaura kwesangano reWorld Health Organization. Gwaro reInternational Agents for Research on Cancer, iro rinoshanda riri pasi peWHO, rinoti rakaongorora zvidzidzo zvinodarika mazana masere kubva kunyika dzakasiyana-siyana pamusoro penyama nechirwere chegomarara. Nyanzvi dzinoti kudya processed meat ine huremu hwe 50 grams pazuva kunopa mukana wekuti munhu abatwe nechirwere chegomarara. Nyama idzi dzinosanganisirawo chimukuyu neconned beef.
Vabereki vevanasikana vekumaruwa vanoti vari kushishikana nekumbotadza kuenda kuchikoro kwevanasikana vanenge vashaya zvekushandisa panguva iyo vanenge vachiteera. Ongororo zhinji dzinoti nekuoma kuri kuita zvinhu munyika, vabereki vazhinji vari kushaya mari yekuti vatengere vanasikana zvekushandisa kana vachitevera, izvo zviri kuita kuti vatadze kuenda kuchikoro. Mbuya Matizorofa vekwaChivi vanoti muzukuru wavo musikana akatombotarisana nedambudziko iri, asi ivo vakazokwanisa kumutengera zvekushandisa kana kuti masanitary pads. Mavilas Muhlanganya uyo Studio 7 ataura nambuya Matizorofa kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndataura kuti ndakadozvipengera zviuroriya chaiko ndokubva ndaenda masingo ndanotengera muzukuru wangu. Maete vanongoti mwana aenda kuchikoro. Ndo mwana haendi kuchikoro kana akadero, nokuti unoziva kuti kana ndikakanganisa ndosekwa navamwe.
Muri kuona riri dambudziko riri kusangana nevanasikana vakawanda here munharaunda yamunogara umu?
Vakawandisa, vanosekana kana umwe anero kuchikoro. Vakaona voseka, ndokuti aende kuchikoro.
Saka munoona pachifanira kugadziriswa sei ipapa?
Ipapa panofanira kudoti sese etumambuya unenge odongoti. Akaona kuti mai vacho havahwisisi odotengera sikuru wako zvakakwana kuti aende kuchikoro.
Pamwedzi wega wega imi sambuya muri kushandisa mari yakawanda sei yekutengera muzukuru zvekushandisa kana achinge ateedza?
Sezvandakaita ini ndogona kugara ndatora $20 yamudongotenga zvakawanda.
Asi kune vamwewo vasina mari yekuti vatengere vazukuru kana vana vavo, vari kuzvifambisa sei?
Hapana zvaungaita, nokuti chinoshaisa mari jara jara iri muno yakaoma. Vanhu vongorarama nokuda kwaMwari, hakuna kana chokubata. Kuti uzoti uwane mari utenge zvinhu zvakadero unotoona kuti hazvisi.
Kana pane vamwewo vari kutarisana nedambudziko irori mungavashingise sei?
Ya kuti hati tengere kachero mai vasina, mbuya ingoshinga ungoti zvichere zvaona zvongotengeravo muzukuru wako.
Avo vanga vari mbuya Matizorofa vekwaChivi vachitaura vari parunare kwaChivi kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tichiri panyaya iyi, rimwe remasangano anoshanda nevanasikana vekumaruva reSNV rekuNetherlands rinoti riri kuita zvidzidzo kumaruva zvekudzidzisa vanasikana muzvikoro nzira dzekugadzira masanitary towels anogezeka kuitira kuti vasatadze kuenda kuchikoro kana vave kutevera. Amailin Ndelwe Ndevele avanoshanda nesangano iri vanoti Vane zvirongwa zvekudzidzisa vatungamiri vari munzvimbo dzakasiyana siyana kukosha kwakaita kubudirana pachena panyaya dzekutevera kwevanasikana. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 ataura naamai Ndevele pamusoro pezvirongwa izvi.
Tiri kuzama kuti vanyatsozvigamuchira, ivo vakazvigamuchira tinoziva kuti kumatunhu kwavanobva vanhu vanozozvigamuchira, because chifu akazvitendera vanhu vanotedze.
Zvii zvamuri kunyanyoona sezviri kunetsa mumaruva? Takanyanyotarisa nyaya iyoyi yekubatsira vasikana kana vari panguva iyoyi.
Mukatinyatsotarisa mukaongorera, matoilets ari kuvakwa mumamisha hanyatsoiti, haana zvivharo. I think you know a play toilet. Mwanasikana akapinda mukati haavhari, saka haazokwanisi kuchinja, akasununguka. Kana kuti mvura kana iri panze kana isipo, dzimwe mamwe masikuzi haana mvura, saka zvinovanetsa sikana. Ndosaka ndazizotaura kuti vanorova kuchikoro, because the environment yacho haina kunyatsokwana.
Takatarisa utano hwemwanasikana sekutaura kwamaita kuti vakawanda vanowanikwa vachizorega kuenda kuchikoro panguva iyi. Imi mataurazve kuti pane chirongwa chamunacho chekuedza kubatsira vasikana, ndechei?
Zvirongwa zvatinoita ndezvekuvasonesa mariizepo menstrual pads. Tinoita futi nekuvapinza mumaschool health clubs. Tinotenda mateachers avo futi kumaschool health clubs kuti vavabetsere neinformation yemenstrual hygiene management.
Muri kuona zvichitambirwa sei kunzvimbo dzamuri kushanda, uyezve muri kushandira kupi pari zvino?
Tiri kuitira kumasingo padiki diki, kugokwe north, gokwe south, in Caesar, Bait Bridge, Mangwe district, Nderengwa, Tivi, Binga, Lupane neNgai.
Amaili Ndwele Ndevele vanoshanda nesangano reSNV rekuNetherlands vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chemaWarriors Kalisto Pasua awedzera rimwe gwaro remunorondo yekubudirira kwake mumutambo wenhabvu zvitevera kubudirira kwakaita Zimbabwe kuenda kumakwikwi e2016 Africa Nations Championships kana kuti CHAN. Mutoriri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Pasua akwanisa kuendesa chikwata chemaWarriors kumakundano e2016 Africa Nations Championships kwapera mwedzi miviri chete, apo akaita mukurumbira wekuendesa chikwata chevechidiki chemayoung warriors kumakundano emaAfrica Games ayo akaitirwa Congo Brazzaville. Izvi zvauya mushure mekunge chibodzwa chakabva kuna Rodrick Mutuma chakasiya Zimbabwe yaita mangange 1-1 neLesotho ndokubudirira kuenda kumaAfrica Nations Championships kuRwanda mushure mekukunda Lesotho 4-2 pamitambo miviri. Zimbabwe yakakunda 3-1 mumutambo wekutanga wakatambirwa kuBaba Fields Stadium, apo Mutuma zvekare akanwisa zvibodzwa zviviri. Pasua anozivikanwa zvekare nekuita mukurumbira wekuve murayiridzi wekutanga muZimbabwe kutora mukombe weLeague kana kakateverana, izvo akaita neDynamos muna 2011, 2012, 2013 na 2014. Muteveri wemaWarriors vamunacho muzvidziwa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka kuve nemurayiridzi anenge Pasua, vachiti ivo vanotungamira nhabvu vanofanira kugadzirisa nyaya dzemari yake yemuhoro.
Chataa kungoda ndechekuti pagadziriswe kuadministration uku, ngazvigadziriswe kochi asacheme iye munhu ari kutamba bhora rinonakidza kudaiso.
Pakapedzisira kuenda maWarriors kumaAfrica Nations Championships kuSouth Africa muna 2014, Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechina, asi mutungamiri wevatambi Dan Piri anoti vari kutarisira kudarika apa nokutora mukombe uyu.
Last year takaenda kumasemifinals, hopefully tosvika ikoko, tofura ikoko, tonosvika kumafinals acho.
Asi Piri anoti izvi zvinokwanisa kuitika chete kana Zimbabwe Football Association yavapa nguva vari pamwe chete mugadziriro yavo yokumakundano achaunganidza zvikwata gumi nezvitanhatu zvinorura munhabvu muAfrica.
Tite maybe a week or two dream camp, then kana tichienda kuma countries yayoka tiende earlier tonoacclimatize.
Muongorori wezvemitambo Vafara Ikambamura vanotenderana nazvo vachiti ivo maWarriors anofanira kupiwa kana mwedzi wese vari vese mukugadzirira kwavo makwikwi aya, sezvo mitambo munyika yave kusvika mukupera.
Apa patinofanira kutoti toita kana mwedzi chaiwo vakomana ava vari pamwe chete vachitrena pamwe chete kuitira kuti pavanozotambawo mutambo haiwa havanenge vachiwirirana.
Makundano eAfrican Nations Championships ndevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Kukunda kwemaWarriors kwauya kwapera sondo rimwe chete chete mushure mekunge maMighty Warriors akabudirira kuenda kuma 2016 Olympic Games varo vaCameroon. Asi mumusha mapasuwa meDynamos hamuna mufaro mushure mekunge chikwata ichi chakaita mangange 1-1 Flame Lily. Izvo zvasiya vazhinji vanotevera chikwata ichi vachiti pavo mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League papera. Asi mufaro uri mumusha meCholocho Pirates mushure mekunge chikwata ichi charova hwawo 1-0 ndokubuda pachinzvimbo chinopisa chekuenda pasi pasi mudivision 1. Chinzvimbo chavaive vari chegumi nenhatu chatorwa neBuffaloes iyo yakadamburwawo 1-0 nehwange pamusha payo ndokusiyawo hwange yacho ichikwira kusvika pachinhano chechitanhatu icho chaimbove neHarare City iyo yakaita mangange 2-2 nehaumine. Asi murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti manganga aya haasi kukanganisa gadziriro yavo yechibuku Super Cup Final apo vari kusangana neDynamos nemugovera. Sande Chidzambwa ari kuenderera mberi nekukunda apo chikwata chake cheZPC Kariba chakanobanda Dongo Somius 4-1 ndokukwira muhurongwa hwezvikwata kusvika pachinhano chechipfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvekubudirira kwechikwata chemaWarriors kuenda kumakundano e2016 CHAN kuRwanda.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguya kuti timboverenga tsamba dzamanyora.
Yekutanga inoti, ini ndinoitwa Topi, tinotenda nebasa renyu varume, rambai muchitiudza, muchiudza zvizvarwa zveZimbabwe chokwadi, ndiri kuno kuJoni.
Mumwe anoti, ndinonzi Gonyete Mundete, ndingafara mukaverenga tsamba yangu, tirimo munyika yababa Robert Tanzwane namo, hatichaziva zvekuita, chikafu chakabva kumadhona chakauya, taakunze vanhu MDC hatikupei.
Mumwe anotiwo, makadiiko boys the Studio 7, ini ndinonzi chikwaka panembudziya, ndifarisirewo hama dzepedyo dzegama talks dzakadzingwa, ndinoti uyai kunatsvangirai nguva ichiripo munodikamwa.
Mumwe anoti, makadii Jongana Blessing, kuno tofa nezhara, vakuru ndo vari kungodya chete, isu hapana kana chedu, wakati utaure botofira mafufu segonzo, nyika yakuenda kumawere seinotongwa nemwana mucheche, ndini pi murewa kuno kuwedza.
Mumwe anotiwo, hai Jongana Ble, basa munogona vakomana, ndikwazirewo vose vari pachinamora pamashops padomboshava, baba vachatunga nevamwe vavo vaisa nyika kumawere, kodai vachizorora havo, ndingafare mukaverenga tsamba yangu, ndini worried man pa Westgate.
Mumwe munyoro wekupedzisira anoti, zviri sei vashamarari veStudio 7, ndingafara mukandimhoreserawo maiguru vangu, mai vangu nemukoma wangu baba Blessing vari paJoza, ndini chenjerai kwaRusape. Aiva vateereri, nguva ndoine shanje semazuva ese, asi tinokutendai nekunyora tsamba kwamaita.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzakasungwa kwaRusape nechishanu dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoramba kutambira mubayiro wekuchengetedza runyararo kubva kusangano rekuChina.
Zimbabwe inopinda makwikwi e2016 African Nations Championships zvichitevera kukunda kwayakaita Lesotho. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande na Marvelous Mhlanganya huye.